manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 23/2019 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Badha vemwe vashaikwa bari kuNairobi vaibva kuIndia kwavanga vachiri norapwa zvino hazvizofamba nenzira saka mutumbi wavo izvozvo uri kukinya hasati tataziva kuti uchauya rini kuno.
Mutungamiri webato rezapu uye vari mumwe vevarwiri vehondo yerusununguko vane mukurumbira munyika vadhumiso dhavengwa vashaya gurukotaro zvemhando dzemoto vafortune chasi vanotadza kuenda kuparamende kunotsanangura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzepeturu nemafuta edzimotokari mdc inotungamirwa navanelson chamisa yoenderera mberi nekongresi yayo Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wezapu uye vari mumwe vevarwiri vehondo yerusununguko vane mukurumbira munyika vadhumiso dhavengwa vashaya. Tauraishava anotipanyaya inotevera.
Mumashoko avataura pamusangano wavaita nevatapi venhau muBulawayo nhasi masikati sachigaro wezapu vaIsaac Mabuka vati vadhavengwa vashaya nhasi mangwanani muNairobi guta guru reKenya vari munzira kubva kuIndia uko vange vachirapwa.
Badha vemwe vashaikwa bari kuNairobi vaibva kuIndia kwavanga vachiri norapwa zvino hazvizofamba nenzira kavazvanzi habheta vauye kumusha saka vari panzira ipapo ndege yakazomira kuKenya vaifamba nadhokotera akazorealiza kuti hai havachakwanisi kuti vaendire mberi vauye kuno kuZimbabwe saka mutumbi wavo izvozvo uri kuKenya hasati taziva kuti uchauya rini kuno sekuti kunogadzirwa mapepa kana munhu akashayikira kune imwe nyika vanofanira kugadzira mapepa okuti azotakurwa kuti abve ipapo auye kunoku
Padhavengwa vange vaive nemavhiki ane chitsama vachirapwa vari kuIndia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko paTwitter ekushaya kwavadhavengwa. VaMnangagwa vati vairemekedza zvikuru vadhavengwa pamwe nekurwira kwavakaita rusununguko rwenyika. Vatiwo vadhavengwa munhu akashanda kwenguva yakareba vari gurukota rezvemukati menyika. VaMnangagwa vatumira paTwitter mashoko ekurwadzikana kwavo kumhuri neshamwari dzavadhavengwa. Vachipindura mvunzo wekuti pane rubatsiro rwange ruchipiwa vadhavengwa here nehurumende munyori mukuru webato rezapu vastrike mukandla vati sebato havazive urongwa hunogona kuve hwakaitwa pakati pemhuri yavadhavengwa nehurumende vatiwo ivo sebato havangade kutaura nehurumende kuti vadhavengwa vapiwe ruremekedzo rwegamba renyika vagovigwa kunational heroes acre vachiti vadhavengwa vaigara vachitaura kune dzimwe nhengo dzebato ravo kuti havadi kuzovigwa ikoko Mumwe wevaiva vakuru vakuru muZipra vaAndrew Ndlovu vaudza Studio 7 kuti nyika yarasikirwa zvikuru vachiti vadhavengwa nemumwe wevanhu vakapa gwara kuvanhu vakawanda panyaya yehondo yerusununguko.
Ndo vanhu vakavhura nzira kuziva kuti magandanga anokrosa sei ndo vanhu vekutanga kuhondo ndo vanhu vakavhurira isu vama70s kuti tizive gwara kuti hondo inorwa sei so really at this moment death yadhumiso dhavengwa nevamwe vangu maZipra I know kuti vari kunzwa kurwadziwa
Vandlovu vatiwo vadhavengwa menzaniso mukuru wemunhu aive nemutsa vachiti vakashungurudzwa zvikuru nehurumende panguva iyo nyika yakawana kuzvitonga vaRobert Mugabe vari panyanga asi havana kuve nemweya wekuda kutsiva kushungurudzwa uku.
Chinondifadza chinhu wani kuti akasiya gwara risingaperi nhoroondo yenyika legacy yekuti you cannot cancel his name, you cannot rub his name from the history of Zimbabwe. Munhu uyu anga asingadi utsinye, a lot happened but he never revenged. He was detained for no reason, he never revenged. He remained calm because he wanted people to live in peace in Zimbabwe.
Vadhavengwa vakasungwa pamwe nemushakabvu Lookout Masuku muna 1982 vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Kunyange hazvo vaive vawanikwa vasina mhosva vakaramba vari muusungwa vachishungurudzwa kusvika vazoburiswa mushure memakore mana. Mushure mechibvumirano chekubatana chakaitwa pakati pePF ZAPU neZANU-PF muna 1997 vadhavengwa nevamwe vavo pasi pamushakabvu Joshua Ngomo vakabatana navamugabe nebato ravo pakaitwa Congress muna 1988 vose vari pasi peZANU-PF. Vadhavengwa vakaramba vari muhurumende vari gurukota rezvemukati menyika kusvika pavakazokundwa musarudzo dzevamiriri veparamende namushakabvu Gibson Swanda muna chikunguru 2000. Zvichitevera kukundwa uku vadhavengwa havana kupiwa chigaro chegurukota navamugabe. Vadhavengwa nevamwe vavo vakabva kuPF ZAPU vakazobuda muZANU-PF muna 2009 vakanomutsurudza bato reZAPU vachiti vaisawirirana nezvaitwa navamugabe mushure mekushaya kwavangomo. Muna 2008 vadhavengwa vakabuda pachena vachiri kuZANU-PF kuti vaitsigira vasimba makoni musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna 2008 iyo yakaona vamugabe vachikundwa namushakabvu Morgan Tsvangirai. Asi sarudzo yemutungamiri wenyika yakazodzokororwa sezvo vatsvangirai vasina kukunda zvine mutsindo zvinotambirwa nebumbiro remitemo yenyika. Vadhavengwa avo vaizivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Black Russian vakadzidza zveusori kuRussia uko vakashanda nesangano revasori reKGB. Vadhavengwa avo vanga vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe vasiya mudzimai zvodwa vana vashanu pamwe nevazukuru. Urongwa hwekuvigwa kwavo hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tichere panyaya iyi, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwavadhavengwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tarasikirwa negamba, tarasikirwa neshasha, tarasikirwa nababa, baba venyika, baba vanga vasina rudzi rwavaisarudza, baba vanga vasina zera rwavaisarudza, baba vanga vasina kuti vaida uyo kana kuti uyo, vaida vese, vaida vanhu, vaitarisa zvakanakira nyika. Murume uyu anga ari akamira pachinhano, ndosaka muchiona pasarudzo vakafamba nesu tikakambena tese vachitisidzira. Nyamba isatina kuzviziva kuti gomo rotisiyira mute kuda kutama dzanga dziri mbiro mbiro zvokuti siya honai tangomira tega hatisisina, nokuti hatine utiziro, tatine vanga vachitidzidzisa, tanga tine hwaro, tanga tine dura, tinodura ravazwa. Muti mukuru wadonha, kureva kuti mumvuri wabva. Totangira papi tichirasikirwa nemagamba akanasana baba vadhavengwa? Totangira papi ko tichirasikirwa neshasha netirina zvemapato? Tanga tichitarisa kuti chii chakanakira nyika, tanga tichitarisa kuti chii chinoita kuti nyika iende mberi. Vakarwa muhondo yerusununguko munovaziva vainzi Black Russia, nenyaya yokuti vanga vakatsvenwa kunzvimbo zvine unyanzvi neumhetura hwepamusoro panyaya dzezvekuti vange vachigona munyaya dzezvesecurity. Saka munhu anga achitarisa pakuti pamazano, kwete vari kuZAPU kana kuti vachiita zvezipra, asi kuti vari chibwe chitedza uyezve vari shongedzo kunyika.
Saka nyika ingavarangarire sei vaChamisa?
Uyu murume akakodzera kuti arangarirwe nemunhu wese achipuhwa ruremekedzo rwatinopa kuvarume nemadzimai akarwira nyika. Akarwira nyika igamba zvisina kana nhare.
Vanga vari mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura nezvekushaya kwavadhavengwa muhurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaniki mangwana kuti tinzwewo pamire hurumende.
Vadzavengwa vanga vari minister weHome Affairs muhurumende yedu kwenguva yakatirebei. Vasati vava izvozvo vanga vari muri mukuru wehondo yeChimurenga. Saka chizvarwa mwana wevhu ashaya. Saka nokudaro hurumende inochema pamwe chete nemhuri yekwaDzavengwa nevakavakomberedza varasikirwa, inochema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe, inochema pamwe chete nemhuri yeZapu inova bato ravaitungamirira.
Iyo mhuri yavo yayambouyawo here kuhurumende kuti inge ichiwana rubatsiro kuti mutumbi wavo ubve kuNairobi uchiya kuHarare? Zviri kufamba sei? Muri kubatsirana navo sei?
VaDzavengwa vakagara vari kubatsirwa neutungamiriri hwavamunangagwa kubvira pakurwara kwavo. Pane zvaitika tingati hurumende yakaedza payaigona kuti vawane kubatsirikana. Zvinonyanyokodzera panguva yakadai ndiko kuti mhuri inyanyotaura iri iyo kuti yaiwana rubatsiro rwakawana rubatsiro rwakadii pakadai. Asi chandingakwanisa kutaura zvehurumende ndechekuti aiwa takaimboedza. Iye zvino izvi ndezvinhu zvaitika tingangoti inhau yatagamuchira tingati 4 or 5 hours ago. Saka hatisati tanyunganidza kuti vava papi neutati wamanheru. Asi chinoitika ndechekuti vachapiwa rubatsiro rwakakodzera, nokuti hurumende yavamunangagwa hurumende ine hanya especially kuvanhu vane chiremerera chakaita savaDzavengwa.
Uyo anga ari munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Mukuenderera mberi tichitarisa nhoroondo yavaDumiso Dzavengwa, tiri kutarisa mabasa avakaita munguva yehondo yerusununguko uye zvavakaita nyika yavana kuzvitonga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing abata vaive nhengo yeZanla High Command vaBernard Manyadza uye vaive nhengo yeZipra vaMax Mukandla. Atanga nekubvunza vaMukandla nezvekushanda kwavo navaDzavengwa.
Pandakatanga kunzwa nguva yehondo as my commander, Dzavengwa is just a soft spoken person. Yeah, anoda zvinhu zvomunyararo. Dzavengwa munhu uya angakamirira vanhu. I still remember chaiko kuti munomu ari kukabhineti ikokoko kupanyaya yezinwa. Akambouza kabhineti yezinwa achiudza kuti anoda mvura yokukami jemu iye ngaanotora kapi yakaimwe iye mvura iyoyo. That showed kuti munhu angakamirira vanhu. Tinoona kuti tarasikirwa chaizvo chaizvo negamba risingatsvagi kuti anodhikeya nani. Vese vanodhikeya magamba vadiki kuna Dzavengwa. He was the only person angasara ari commander of the country. Mnangagwa akatrena naDzavengwa pasi Mnangagwa under the command of Dzavengwa.
VaManyadza, tipeyo pfungwa dzenyu pana vaDzavengwa. Makamboshanda navo here munguva dzehondo idzi?
Tere ndishiya vedu aya ndoda kudai vaDzavengwa kufa kwavo it's an end of an era, the end of an epoch. Ndinoreva kuti ni he was both a nationalist, vena vachiruma youth kuna NDP. He was also a revolutionary, vakakireta Zipra. Ndinoreva kuti nini quality yavo inoti kubvira perception kusvika unflinchingly kuramba vari consistent panyaya dzekuti ngatiti yezvinhu muZimbabwe. Vachisenza ambitrago tingakanganwa zvemanegotiation zvese izvo vakanga vari brilliant strategist kusvika 1980 kozoita hawo machinations mamwe avahistory yakazovaita betray. Vamwe vavaishanda navo voita tena against kuvabiya yedu yokuzanila kwataivawo vaakutena vachiti tadhizika vazombo kugwai chaigodhizika vazombo sei ivo vakanga vari muwanga achidzidza dhitoziva patakamboita joint military council yenzikumbeya kutinavo ikaita zipa tinavo vokozonzi dhadhisika vazombo sekuno zvakasingazive kuti vakange vaine army yavaitungamira yezipura. Anyway, that's something else. Asi ndinotaura kuti nini, yes, he was an unflinching revolutionary fighter. Aikwanisa kubatanidza vanhu izvo zvizvi pakupedzisira pavakanga vachitaura vakaita revolution yekuti vakanga vatobvumirana nana komuri tongogara
kuti takuenda kunofoma ami imwe chete vari ku Lancaster vakasita uraizo vaitaura kuma journalists.
Todzoka kwamuri vamukanja vamanyadza vataura nyaya yekumboshungurudzwa kwavakaitwa munguva yegukura hundi muchitaura navo vainzwa sei nezvakaitika mumakora.
Kutaura nezvake zvinotopa kurwadza, unobwasha paunotangira nopaunomufira, nokuti he was just munhu angane focus, munhu angachida kuti dai nyika yatongwa kubva pakutanga chaiko yakatsika panyaya yedevolution. Zvakare munhu uyo angakatarisira kuti deno nyika angakagara zvakanaka, vese vakangoinda kuchiupo chemaliberators kusunungura nyika. Aizofa zvake akatambanuka kana nemawo veterans vasina dambudziko. Nomumwe munhu ana engineer yananomira zvechidongo nyaya yemawo veterans kuti vawane mari dzavo. Saka naizvozvo tinoziva kuti Dzalengo akaindiswa kutorongo kuchinzi angachengeta zvombo. He was just suspected kuti iye pacho zvake anogona kuzofurirana nemauto ezipa kupandukira hurumende, kwete kuti akachengetesa zvombo. But he was just a humble man. Abuda haana kuda kutsiva nokuti High Court yakamuti decide kuti haana mhosva.
Todzoka kwamuri vamanyadza, tichipeta chirongwa chedu ichi, tiri kuonawo kuti zvimwe zviri kurwadza vakawanda ndezvekuti vanga vava kunorapwa kuIndia nenyaya yekuti zvipatara zvemunyika hazvina kunge zvakamira zvakanaka. Harisi dambudziko here kune mimi vakarwa hondo kuti zvamakarwira zvacho zvinenge zvisiri kunyatsozadzikiswa?
Kwapo ndipo panonyanyisa kurwadza, nokuti onaika patakarwa isu hatina kurwira poverty hatianaye. Shuwa tinyati madhokuta akatemwa vakawanda voenda kune dzimwe nyika, isusu vanhu vichida kurapwa vanhu voenda kuIndia. Teita mahospitari makuru chaizvo zvakaita vana parirenyatovayavaya, asi haana chirimo, haana mabhandeji, haana mishonga. Zvinotonyadzisa izvi kuti nemaresources atinawo muno muZimbabwe kubvira pasunshine chaipo chaipo. Upfumi hunotadza kumanejwa zvakakwana uhu kusvikira here vanhu vaakuenda kunofira kunana India, asi munyika mavo vakarwira kuti nyika isununguke. Saka izvo zvinotonyadzisa izvo kuti vadzimisa vanofanira kuve vari muno vafa vaine bundu pamoyo.
Vaive nhengo yezanla High Command vaBernard Manyadza vachitaura vari parunhare vari kuhwedza. Manzwawo zvakare kubva kuna vaMax Mukandla vaive nhengo yeZipra. Vaviri ava vanga vachitaura muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi avanga vakatarisirwa kuzivisa paramende nhasi mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemafuta ekufambisa, vatadza kuita izvi sezvo vasina kuenda kuparamende uye hapana chikonzero chapiwa. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Nezuro vanotungamirira basa rehurumende muparamende, zvekare vari gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, vakazivisa nhengo dzeNational Assembly kuti vaChasi vainge vari kugadzira gwaro ravange vachifanira kutura mudare iri nhasi, asi vatadza kuita izvi. Mutauriri wedare iri vaJacob Mudenda vakarambidza nhengo dzedare iri kuziya nyaya iyi vachiti izvi zvaizoitwa mushure mokunge vaChasi vatura gwaro ravo. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter nhasi mangwanani, vaChasi vati nezuro vakaita musangano nemakambani anotengesa mafuta aya pamwe nekambani inoona nezvemashandiro avo yeZimbabwe Energy Regulatory Authority, vati pamusangano uyu vakaudza makambani aya kuti anofanira kutevedza mutemo osiyana nezvechizivano pamwe neuori, uye vachatora matanho akaomarara kugadzira zvinhu muindastri iyi kana vanhu vasingade kutevedza mutemo. VaChasi nemamwe makurukota akawanda ehurumende vatadza kuenda kunopindura mubvunzo mudare reSenate, izvo zvaita kuti vange vakabata chinzvimbo chemutungamiri wedare iri vaMike Nyambuya vazivise kuti vachamhangara nyaya iyi kumutungamiri wenyika. Vachitaurawo muSenate nhasi Senator Simon Kayamoyo, vanhu vezvakare mutauriri webato reZANU PF vati makurukota ehurumende haasi kupa mhinduro dzinofadza mudare iri. Vati zvakakosha kuti makurukota ashande zvakanaka nehurumende kuitira kuti nyika ifambire mberi. Mune Monyaya, mukuru wekambani ya Zimbabwe Broadcasting Corporation wa Patrick Mavura, vauza komiti ya paramende inoona nezvekuburiswa kwemashoko kuti vanhu vakawanda munyika havasi kubhadhara mari rezinesi yematerevhizheni nemaredhiyo nekuti vanoona sekuti zvirongwa zveZBC ndezvemhando yepasi pasi uye hazvienderani navo. Vachidai vanhu vachibhadhara mari rezinesi avo vangadai vachiwana mamiriyoni mazana maviri nemakumaviri emadhora pagore, asi pari zvino vari kuwana mamiriyoni gumi emadhora chete. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti zvataurwa navamavhura zvishamisi uye ndosaka vachigaro taura kuti mashandiro ekambani iyi ngaashandurwe kuti iite zvido zveveruzhinji. Vamwe vativo mishina yeZBC yaora, ndosaka masaisai ayo asingasvike kunzvimbo dzese munyika. Vamavhura vazivisawo kuti vari kugadzirira kuvhura mamwe materevhizheni matanhatu apo pachatanga chirongwa chedigitalization. Vati vanhu havafaniri kutombotya kuti ZBC ichatadza kuwana zvekuburisa mumaterevhizheni matsva aya, vachiti vakatonyorerana zvibvumirano zvekugovana zvirongwa nenhau nedzimwe nepfenyuro dzemusadic nepasi rose pamwe nezvikoro zvepamusoro zvemuno zvakaita seGreat Zimbabwe University iyo yatove nedzimba dzekutepfenyura. Mukuru anoona nezvenhau nezviri kuitika panguva ino vaGilbert Nyambabvu varamba kuti ZBC inoburitsa nhau dzayo yakarerekera rimwe divi vachiti vanoita basa ravo pachena. Asi sachigaro wekomiti iyi vaPrince Duveko Sivanda vaudza vakuru vakuru veZBC kuti zviri pachena uye pane umbo hunoratidza kuti ZBC inoita basa rayo ine divi rayakarerekera uye isingape vanhu vese mukana pane pfenyuro dzayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Varwiri vekodzero dzevanhu vashanu vakasungwa vakapomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende mushure memusangano wezvikodzero wavakapinda kuMaldives svondo rapera varambirwa chikumbiro chavo chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare raMajor Street vahosiya mujaya vati pane hukama pakati pevasungwa nemhosva yavari kupomerwa kunyange hazvo vasina kupa zvikonzero zvokuti sei vadaro. Zvisinei nemutongo wavatura wekuti vasungwa ava varambe vari muusungwa, vamujaya vashora hurumende nekutadza kusvitsa umbo hwakati tsvikiti hunoratidza kuti pane fungidziro inonwisa mvura yekuti vasungwa ava vakapara mhosva yavari kupomerwa. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vati vashamiswa nemutongo waturwa nedare.
Mutongo wapiwa nedare saka tinongotambira sezvauri, asi hatina kugutsikana nekuongororwa kwaita nyaya iyi. Saka tichatora matanho ari pamutemo kuti tigadzirise patina kugutsikana napo.
Vatatenda mombe yarara nevamwe vavo vanoti vanyasha Frank Mpahlo, vaGeorge Makoni, muzvare Farirai Gumbonzvanda navagamuchirai Mukura vakasungwa mushure memusangano wezvekodzero wavakapinda kuMaldives uko kwavanonzi vakanodzidziswa nzira dzekupandukira hurumende nevesangano rekuSerbia rinodaidzwa kuti Center for Applied Nonviolent Action and Strategies. Hurumende inotiwo vasungwa ava vakadzidziswawo kushandisa futi diki nzira dzekusasungwa nadzo panguva yekuratidzira pamwe nezvechitororo, asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mutongi wedare ati vasungwa ava vadzoke kudare musi wa 6/10. Mune imwewo nyaya, MDC yavaNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekongresi yayo zvisinei nenyaya dziri mumatare. Izvo zvinotevera chikumbiro cheimwe nhengo yeMDC amai Maureen Tawenga chekuti kongresi iyi imiswe pamwe nemutongo wakaturwa nedare repamusoro svondo rapera wekuti MDC inofanira kuita kongresi yechimbi chimbi. Pataenda pamhepo, nyaya yakakwidzwa kudare namaita wengwa yekumisa kongresi iyi yanga yaraswa nemutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore ichinzi haisi nyaya inganzwikwe nechimbi chimbi. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapana chinovatadzisa kuti vaenderere mberi nekongresi yavo. Congress ye MDC iyi iri kuitirwa kugweru vachamisa vakatarisirwa kusarudzwa semutungamiriri webato kunyange hazvo vamwe mu MDC vachitipa nezvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka zvichitevera kufa kwava Morgan Tsvangirai avo vaimbotungamirira bato iri zvinosanganisira matorero akaita vachamisa utungamiriri webato iri ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Kuoma kwezvinhu munyadza zveupfumi kunonzi nevagari vekumaruwa vakawanda kuri kuwedzerawo matambudziko avo sezvo kazhinji vachizomanikidzwa kutenga zvinhu nemitengo iri pamusoro zvakanyanya. Semuenzaniso, kana mafuta ekufambisa dzimotokari akakwira mutengo, vezvitoro zvekumaruwa vanonzi vanobva vakwidzawo mitengo yezvitengeswa zvavo vachipa zvikonzero zvekukwira kwemafuta. Izvo zvinonzi zvave kuita kuti vakawanda mumaruwa vamanikidzwe kusunza zvavanoda zuva nezuva zvakaita sesipo, shuga, mafuta, munyu nezvimwe vachishandisa chibage kana zvimwe zvirimwa zvavanenge vainazvo. Asi vamwe vanoti izvi zviri kuitawo kuti vagari vekumaruwa ava varasikirwe nezvirimwa zvavo sezvo vari kuvatengesera ava vari kuzotenga nemitengo iri pasi. VaAlbert Gore Musandu vekumuzvezve kumhondoro ndemumwe wevagari vekumaruwa vave kurarama nekusunza. Vagore Musandu vanoti vari kumanikidzwa nenhamo kubhadhara bhagidhi rimwe chete rechibage kuti vawane semuenzaniso makirogiramu maviri eshuga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuzvezve kwatiri zvinhu pari zvino takutopona nekuita butter trade nechibage chatikarimawo. Chibage chacho chatikarimawo chishoma, saka zvinhu hatichakwanisa kuzotenga nekeshi, saka takutotengawo nechibage.
Chii chamunee muchitenga nechibage?
Tingachitenga shuga neflour nesipo, tingangoti mabasic commodity vatinenge tichitengawo ekukwanisa kuraramisa mhuri pazuva.
Saka munee muchitenga kunani? Kune vezvitoro here kana kuti kune vanofamba vachitengesa?
Kune vanofamba vachitengesa, zvekuti kune vezvitoro pari zvino shuga pari nhasi iri kuita $8 mashopu edu, saka kune avo bhakidhi rimwe chete riri kuita 2 kg pane vari kubva kutaunwa izvaizochinjisa.
Saka imi munozoziva sei kuti bhagidhi ramamupa riri kuita mutengo uri pasi pane kunge dai maenda kotenga kuchitoro?
Pari zvino kamiriro kasikaita kuti ndiende kutaun kwaok kunotenga kwaokeka, zvinhu zvakatondiomera, ndotoona ndotobvisa imwe mari futi kuti ndiende kwaok. Saka ndotongoti munhu auya panopamba bheta ndinikuita sei, ndikotambira zvaanazvo, ini ndogara panopamba zvamwe ndodya ndiri panopamba. Saka hapasina kwandichatsunga ndichienda, ndokuti zviri nani pari kamiriro kakaita situesheni yacho.
Ko muri kudii kunotengesa chibage chenyu kuGMB mowana mari mochizonotenga kuzvitoro zvakachipa?
Kuti tiende kuGMB pari zvino chibage chacho chichiri mudura, tiringoita tichingotokonora kuti ndichiunganidze kuti chimwe chichiri chinyoro bhari chenga changoomawo, munhu akasvika shuga yapera ndorongomutokonorerawo bhakidhi, ndomupa bhakidhi iroro ndopiwa shuga. Saka chiri mudura kuti ndichiunganidze kuti chiende kuGMB haisati yasvika taimu yondiendese kuGMB.
Ko zvimwe zvakakwira mitengo muzvitoro ndezvipi?
Zvinhu zvakakwira zvakaita sana 2 kg raisi yakakwira inokuya pa $10, flour iri ta $8, bhari sipo riri kuita riri pa $5.
Flour inenge iri makeji mangani? Iye raisi yamataura anenge ari makeji mangani?
Apa ndikutaura zvema 2 kg.
Ko mafuta ekubikisa?
Mafuta ekubikisa pari zvino 2 liters yangaita $23, 2 liters. Kutaun iri kuita $14. Saka kuno kutingoti kana munhu umwe chete angoti ari kuenda kutaun, takutongomurayira magrocery edu ese, takutongomuunganidzira mari.
Avanga vari mugari wekumaruwa emuzvezve kumhondoro vaAlbert Gore Musandu vari parunare kwakare kumuzvezve neStudio 7. Musakanganwa vateereri kuti muchirongwa cheWomen's Round Table nhasi na 8 PM tiri kutarisa nezvekongress yeMDC iyo ine vanhukadzi vatatu vachakwikwidzana chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rezapu uye vari mumwe wevarwiri wehondo yerusununguko vane mukurumbira munyika vaDumiso Dhavengwa vashaya. gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vanotadza kuenda kuparamende kunotsanangura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemafuta edzimotokari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina nditungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA.